Zvamadzore tiri kuona nziyo dzenyu dzinenge dziri kufarirwa zvakanyanya chaizvo pamuri kutenderera munyika umo muchitsvaga rusigiro. Mungatidzo kuti muri kuzvitambirawo sei imi?
Ndinongotora kuti inziyo dzevanhu, inziyo dziri kuimbirwa sitrago yevanhu, saka zvinongotambirika nokuti tiri kungoimbira sitrago yevanhu kana kuti zvinoitwa zvevanhu. Vanhu vari kuda kuti nyika dai yanga yasununguka. Hatina kumbomira kubva patakatanga kusvika izvozvi, tangoramba tichingoita iya inonzi consistence muchirungu. Saka ndinozvitambirawo kuti vanhu vari kutambira nemufaro, and also kuti vanhu vari kuzvitora nemweya unoti vanowana rusimudziro kubva mumazviri.
Tini bakure toda tiyambuka National Unity Mire. Tini bakure toda tiyambuka Tini bakure toda tiyambuka Nukutenda Ndakuhare ma toda tiyambuka Mako ame tete
Saka kusvika pari zvino maburitsa madamba refu mangani?
Izvezvi madamba refu andaburitsa riri kubuda zvikino rinenge rarechi gumi nerimwe kana kuti 11.
Rinonzi ani?
Rinonzi tibereke ATM.
Pane dzimbo dzingana? Pane nziyo ngani?
Rine nzimbo 4.
Matacho ndaananani?
Pano titaito tisheke yacho iyoyo kana kuti musoro wealbum iyoyo inonzi tibereke tifambe. Kozoti mweya wakanaka, kozoti majaya nemhandara musatya, kozoti rinyururei mumvura garwe, kana kuti nyururai ingwe namvura.
Saka muri kumboimba here dzimwe dzimbo dziri padamba refu idzi pamisangano yamuri kuita iyi kana kuti vanhu vachatonzwa rabuda chete?
Vanhu vachangonzwa rabuda sokuti hatina kuwanawo mukana wokuti nokuti nguva inenge iri shoma kazhinji panoitwa musangano. Pane pakuda kuti vanhu vawane kuadreswa kana kuti kuziviswa nezviri kuitika mukati menyika, nokuti tiri kuenda kupi. Saka kazhinji panongoitawo nguva diki yokuita break kana kuti zvidimbo zvinenge zvichiridzwawo mimhanzi pakati nepakati. Saka dzimwe nguva inoshaika.
Pane kamukambo here kamungatiimbire shoma ipapa padamba refu riri kuuya?
Nayo zvinobuda here? But inotanga ichitizvo ndita kure tifambe
Jehovha ndita kure tifambe mubereke tifambe ndita kure tifambe.
So inoenda ichidaro.
I need to go.
Saka nziyo zaka kosha zaka ii kitarisa nyaya yeku rupira rizunungu kwe
nziyo zaka kosha shukuru mkarangala cheromu chimurenga chedu che nguwa ya kuma 70s ndopa nguwa ya ndino ziwao ndisinga zikuti zvimurenga zvinguva yanandova neyanda vaimbo zvakadini asi pachimurenga icho takazoonawo isusu chokuma70s munguva dzakanga dzichiitwa pungwe nziyo dzakanga dzakakosha zvikuru and kwete chete panhau yechimurenga asi kuti even panguva yaibatana vanhu vachiita nyimbe kana kuti humwe vanhu vachirima vanhu vachipfikisa kana kuti kupura zviyo vanhu vaisangana paya chaivabata nzaka zhinji kwaiva kuimba nziyo nziyo ndo dzinenge dziri yanengati punctuation kana kuti chitiko chinoita kuti vanhu vese vanodairiana vachibvumirana saka nziyo dzakakosha zvikuru munguva ino yatiri nokuti dzinoita kuti vanhu vawane motivation kana kuti raramiro yekufunga kuti izvo tine kwatiri kusvika mukatarisa imwe dokumendari yekulibya vanhu vakanga vachiona motivation munhau yenziyo ndichitarisawo dzimwe nyika izvo mukatarisa kusouth africa apartheid time nyaya yenziyo tinodziona even pamavhidhiyo anenge achiitwa aya kuti nziyo kuimba chinhu chinosumudzira mweya yavanhu zvikuru
damba refu iri riri kubuda zuva ripi chaizvo
damba refu iri tinotarisira kuti musi wemugovera kurali ichaitwa kuwhite city stadium kubulawayo rinenge ravapo
Ko vanenge vachida kutenga mhanzi yenyu vanoenda kupi?
Takanga tichimboita zvibhozhero zvakanyanya nokuti mhanzi yedu iyi inonetsa kuwana mastudio akagadzirira kutitengesera asi tiri kuzama kuitawo dzimwe nzira dzatingaita kuti tingawana here vanhu vanotibatsira sokuti dzimwe nguva tinogona kutsikisa asi kuchizowana kuti mawana here dzimari dzinodiwa pakutsikisa kuti pawanikwe macds akawanda panogona kudiwa mari yakawanda inova dzimwe nguva inogona kushayika saka tiri kuzama kuti tingawana here mabhururu nehama dzinotibatsira kuti zvinhu izvo zviitike asi zvazvichimborema asi tinotarisira kuti mimhanzi yedu ichange yakutengeswawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuri kuti information ifambe pamasure apa pairesi yange ichingotibatsira hayo kuti information ifambe but ichitidzikisira pasi nokuti hapana chinenge chichiuya kwatiri kuti tirambe tichikwanisa kuti basa rienderere mberi
asi munombotengesa here pamwe muchiita musangano
apo naapo kwete pakawanda asi vanhu vanowanza kutengesa kazhinji ndiyo pairesi va vanenge vachingotengesa and zvinhu zvatongojairika muzimbabwe kuti pairesi inenge ichingotengesa
aiwa tinokutendai zvikuru vamadzore nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru muine nguva yakanakawo zimbabwe iitirwa zvakanaka
tinotenda I'm not going to be able to do that.